vaBiden vashora zvikuru mabatirwo ari kuitwa vanhurume vechitema nemapurisa muAmerica zvichitevera kuurayiwa kwaTyre Nichols, chimwe chizvarwa cheAmerica chaigara kuMemphis nemapurisa mashanu.
But what happened to Tyre in Memphis happens too often. We have to do better. Give law enforcement the real training they need. Hold them to higher standards. Help them succeed in keeping us safe. We also need more first responders and professionals to address the growing mental health substance abuse challenges.
Amai na baba vaTyre Nichols vange vari muCongress umu uye vaBiden vataura mashoko ekuvanyaradza. VaBiden vashora zvikuru nyaya yekushandiswa kwepfuti vachiti panofanira kudzikwa mitemo yekuti zvisave nyore kumunhuwo zvake kutenga pfuti dzemhando yepamusoro dzine mabara akawanda kana kuti assault weapon.
Ban assault weapons now. Ban them now. Once and for all.
Vakurudzirawo nyaya yekuchengetedzwa kwemamiriro ekunze vachiti izvi hazvinei nemapato.
Let's face reality. The climate crisis doesn't care if you're in a red or blue state. It's an existential threat. We have an obligation, not to ourselves, but to our children and grandchildren to confront it. I'm proud of how America at last is stepping up to the challenge.
Papedza vaBiden kutaura, gavhuna vekuArkansas amai Sarah Huckabee Sanders vebato remaRepublicans vapawo maonero avo vachiti vaBiden vari kuzvipembedza asi vasina zvavakaita zvinobatika.
Being a mom to three young children taught me not to believe every story I hear. So forgive me for not believing much of anything I heard tonight from President Biden. From out-of-control inflation and violent crime to the dangerous border crisis and threat from China, Biden and the Democrats have failed you. They know it, and you know it. And it's time for a change.
Amai Sanders vashorawo hutongi hwavaBiden vachiti vakwegura uye ndimo mutungamiri atonga nyika yeAmerica akakwegura kukunda vamwe vese vakambotungamira.
President Biden and I don't have a lot in common. I'm for freedom. He's for government control. At 40, I'm the youngest governor in the country. And at 80, he's the oldest president in American history. I'm the first woman to lead my state. And he's the first man to surrender his presidency to a woke mob that can't even tell you what a woman is.
Kutaura nezvemamiriro ezvinhu munyika kusanganisira hupfumi zvematongerwo enyika nezvimwe kana kuti State of the Union Address inoitwa kamwe chete pagore nemutungamiri wenyika sezviri mubumbiro remutemo weAmerica. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Marvelous Mhlanganya huye.